Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina ndira 6/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri ku Supreme Court. Izvi zvinoreva here kuti hatichakoshese zvichabuda mudare repamusoro reSupreme Court kana kuti kwete. Zvakanga zvakanaka kuti tichange tambira taona chabuda ku Supreme Court. President vasati vaita proclaim my elections.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzemabai elections. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzoziva zvakaitika muWashington DC gore rapera. Vagari vechilonga vanorasirwa nedare chikumbiro chavo chekuti hurumende isavabvisa munzvimbo dzavagere. Idwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende dzakafa pamwe nedzakadzingwa muparamende dzichaitwa musi wakurume 26. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vazivisa zviri pamutemo kuitwa kwesarudzo idzi uye vatara musi wandira 26 sezuva richagara dare rinotambira mazita evanhu vachakwikwidza. Kuziviswa kwezuva resarudzo kwabva kwasimudzawo zvakare makakatanwa ari mumapato maviri ari muMDC, AMDC Alliance neMDCT. Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Duve vati vachashandisa zita rekuti MDC Alliance pachaitwa sarudzo idzi vachiti ndivo varidzi vezita iri.
Tichange tichishandisa zita rekuti MDC Alliance nekuti ndiro zita regungano remabato 7 ratakapinda naro mugore rakara 2018 uye zvechibvumirano ichocho chichiripo. Saka muchatarisa kuti panzvimbo dzakaita sana Pumula nana Nkulumane kuno kuBulawayo vanhu vakapinda vangavapinda munzvimbo idzodzo under MDC Alliance vanga vari vanhu ve People's Democratic Party. Saka naizvozvo tichangoendera mberi tichishandisa chibvumirano ichocho nekuti chichiri kushanda uye zvendo pachabuda chokwadi rese chokwadi rizere ratanga tichitaura kuti MDC Alliance harisi bato rezvematongerwo enyika ba ringori gungano rine ma parties 7 ndo ma members iwao 7 chet. Saka isusu se MDC tip patinofanira kuisa vedu tichaisawo vedu mamo mapato achiisa vavo kunzvimbo kunofanira kupinda vavo ivavo.
Asi mutauriri weMDC Alliance muzvarefadzai mahere vati vachazivisa vatsigiri vavo nenguva isipi kuti vachashandisa zita ripi musarudzo vachiti chakakosha pari zvino inyaya kuti veruzhinji vanyorese kuvhota nehuwandu hwavo.
Tataura zve kuti ngapaitwe mareforms kuitira kuti sarudzo padzinoitwa pasazoitwa makakatanwa. Zvakare tirikuyambira vose maZimbabweans ose kuti endai munoregister nehuwandu hwenyu kuitira kuti kana nguva yekusarudza yasvika tese tikwanise kuvhota mune zvakare. Naka nyema by-elections tichazoudza vanhu nemukufamba kwenguva kuti tichazvifambisa sei vanhu vachaudzwa tinodzukira zvakare kuvanhu sezvatinongosiita misi nenguva kuti vaudze kuti tinenge chifamba negwara rakaita sei. Zvakare tinoshamiswa kuti vamunangagwa havana kutaura nyaya yekanzuru kana kuti ma-elections sarudzo dzekanzuru kuti dzichafambiswa sei. Zvinhu zvekuti tinenge tichida kuzonzwawo zvakare kuzek kuti zvichazofambiswa kuitwa seizu.
Asi nyanzvi miyadzezve mitemo, uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly, muzvinafundo Lovemore Maduku, vati vanoda kupinda musarudzo dzemabai elections idzi, vanofanirwa kunge vanyoresa mazita avo mukati memazuva maviri kubva zuva rinenge raziviswa nezvekuitwa kwesarudzo idzi.
Munhu anovhota paelection, munhu anofana kunge ari pavoters roll, inenge ichizovharwa, voters roll inofana kuvharwa mazuva maviri after date rabuda proclamation, and inofana kuvharwa before date renomination rema candidates. Saka pamutemo wedu wemuZimbabwe iyo uri muElectoral Act, kana proclamation ikabuda zuva rainobuda iroro, vanhu vachinenge vanga vasina kuregistwa vachida kuvhota paelection iyoyo vanopuwa mazuva maviri kubva pataurwa proclamation yekuti vanokwanisa kuregister. After 2 days dzapera, voters roll yovharwa, asi vanhu vanoramba vachizoregister, vanozoregistwa after 2 days vachingoenda kusvika nomination kuenda papi, because inenge havazovhoti paelection iyoyo inenge yadaidzwa neproclamation.
Mushande mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF, vatafadzwa Mugwadi, vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo idzi.
Musangano wezanu PF wakasimba kumasero. Musangano wezanu PF funo wako pa novo ne mmoyo zavani. Na izozo, musangano wa zanu PF waka zipira huye waka gazirira zune mtsindo kupinda mabai elections emusi wataru wana president wa Mnangagwa. Dosa kamanga muru kuona zuwa ne zuwa mwezi ne mwezi viki ne viki, musangano wa zanu PF wanga waru mshishu waku gazirisa ma cell structures hao kufapa waru kuenda kuma branch, kuenda kuma DCC, kuenda kuma district, kuma province, national, kuti ose ma structures ya msangano ange akanangana nedonzo rokuti tinowina nokukunda musarudzo dzama by elections.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati sarudzo idza dzina zvadzichabatsira sezvo vachasarudzwa musi wakurume 26 vachingove negore rimwe chete kusvika pachaitwa sarudzo dzemuna 2023. Vati dai mari ichashandiswa pasarudzo idzi yapiwa Zimbabwe Electoral Commission kuitira kuti isimbaradze urongwa hwekunyoresa vanhu vanoda kuvhota muna 2023.
Zvichabatsireyo kuti sarudzo idzi dziitwe iko zvino kwangosara gore chete. Veruzhinji vari kuti kutambiswa kwoupfumi hwenyika indirovimbirana nawo. Zvichabatsireyo kuti maby-elections aitwe kwangosara mwedzi mushoma-shoma kuti maelections a 2023 akwanise kuitwa. Dai waro maresources iwawo apiwa kuti ZEC iite basa rokuregister avo vanoda kuti vazovhota muna 2023, uyezve nokugadzirira delimitation exercise iyo iri kuitwa gore rino.
Vamakoni vativo vamunangagwa vanga vachifanira kumbomira kuzivisa zuva resarudzo idzi kudzamara nyaya dzakakwidzwa nevamwe vakadzingwa muparamende dzapera kutongwa mumatare edzimhosva.
Tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri kuSupreme Court. Izvi zvinoreva here kuti hatichakoshese zvichabuda mudare repamusoro reSupreme Court kana kuti kwete? Zvakanga zvakanaka kuti titange tamira taona zvichabuda kuSupreme Court president vasati vaita proclaim my elections.
Sarudzo idzo dzichaitwa matunhu makumi maviri nemasere dzakambomiswa nehurumende ichiti aityira kuti dziwa mupengo reCOVID-19 rinogona kunyanyopararira munyika kana sarudzo idzi dzikaitwa. Izvo zvakaita kuti mutemo unoti sarudzo dzechipiri dzinofanira kuitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana kwaziviswa zviri pamutemo kuti chigaro chisina munhu umbosendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Nasi America yasvitsa gore kubva zvakaitika mhirizhonga inotyisa padare reCongress muWashington DC. Vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwavaJoe Biden vebato remaDemocrats. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nasi vanga vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa6 ndira izvi. VaBiden vati,
1 year ago today in this sacred place democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power.
Gore rapera musi uno, utongo hwejekerere hwakarwiswa. Asi vanochengetedza mutemo vakazvimisa. Kekutanga munhorondo yenyika ino, mutungamiri wenyika haana kungokundwa sarudzo asi akada kuramba kusiya chigaro murunyararo. Chikwata chaiita mhirizhonga chikaedza kuda kurwisa dare redu asi zvakaramba.
Amai Harris vativo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti utongo hwejekerere hunofanira kubatwa sezain.
The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter and fail.
Kusimba kweutongo hwejekerere ndekwekuti kunopa vanhu mazimba. Asi dambudziko guru pautongo hwejekerere nderekuti tikasamira tichihuchengetedza haubudirire.
VaTrump vanga vachitarisirwawo kutaura nevatori venhau nhasi vachipadivi ravo kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida, asi havana kuzoita izvi. Hofisi yavo yazivisa kuti vachazotaura nezvakaitika musi wa6 ndira, apo vachaita musangano nematsigiri wavo kuArizona musi wa15 ndira. Rimwe dunhu rakanetsawo rairamba kutambirwa zvakabuda musarudzo dzaro nderePennsylvania, uko kwakaberekerwa vaBiden. Mudunhu iri tabata achizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada, vanoonawo nezvekufambiswa kwemabasa mubato reMDC Alliance muno muAmerica.
Pennsylvania vanoiti swing state. Saka chinonyanya kundinakidza apa ndechekuti state yedu yakambosvikirwawo nemutungamiri anga aripo vaTrump, vachida kuti vachinje mavotes kuti ange ari favorable kwavari. Asi nekuda kwezvakabuda musarudzo, vaiita nezvesarudzo iyi vakati kwete hatidaro.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati zvakaitika muAmerica zvinonyadzisa.
Takaona isu mhiri zhonga ichiitiwa panzvimbo yeCapitol Hill. Zhonga isati yakamboonekwa futi dzichirira, vanhu vachipondana paCapitol Hill, pakafa vanhu. Zvinonyanya zvinonyadzisa zvichiitika kunyika yeAmerica inozviti ndiyo pasi rino inoziva utongi hwejekerere, inoziva kuchengetedza kodzero dzevanhu. Ndivo vanofamba nemamegafoni namaspeakerfoni vachidedzera vachitaura zvokuvasina kuswera.
Asi vachipawo pfungwa dzavo kweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere, vanotiwo zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti
kuti tive nedemokrasi yakanaka yakasimba, zvakakosha kuti tinge tine strong institutions as opposed to strong men. So muno muAfrica tinowanzo pomerwa mhosva yekuva ne the strong men syndrome, paya pekuti ma institutions edu ndiwo anowanikwa achidedera pamberi pavatungamiriri. Asi tatoona isusu kuti vaTrump kunyange vanga varivo mutungamiriri vakatosiya chigaro, institution yedemokrasi ikaramba ichimira.
Vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikiti vaAFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro, muchuchisi wehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vakapika nezuro kuti bazi rezvemitemo muAmerica richaferefeta vose vakuru vakuru vane chekuita nemhirizhonga yakakonzerwa nevatsigiri vavaTrump gore rapera. Dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro chevagari vekuChilonga kuChiredzi chekuti vasabviswe panzvimbo yavari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavakanyora nezuro ukaziviswa nhasi, mutongo weHigh Court Judge Joseph Mafusire vanasa chikumbiro chevagari chekuti vasabviswe pavagere. Vagari vanoti Livingston Chikutu, Vasilias Chitsange nava Albert Dumela vainge vaendesa gurukota rezveminda, gurukota rezvematunhu, muchechusi mukuru pamwe nemutungamiri wenyika kumatare vachiti havaifanirwa kubviswa panzvimbo yavagere kuchilonga kuchiredzi. Hurumende iri kuda kubvisa vagari vanosvika zviuru gumi nezviviri kuitira kuti nzvimbo iyi ipihwe imwe kambani inoita zvemukaka Jane Dairy kuitira kuti mombe dzayo dziwane mafuro. Gweta revagari ava vatendai diti vati pamutemo havabvumirwe kutaura pamusoro penyaya yavamirira nokudaro vatichitaure neZimbabwe Lawyers for Human Rights.
I'm a lawyer, so I can't comment on matters that are involved in, I'm not allowed. So you can speak to Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kunakumbira emafunda, or you can speak to the clients themselves. It's not a political issue, it's a legal issue.
Ndiri gweta handibvumirwe kutaura pamusoro penyaya yandanga ndakamirira. Munogona kutaura neZimbabwe Lawyers for Human Rights kuna kumbirai mafunda kana kune vandanga ndichimiririra.
Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati vachapikisa mutongo uyu sezvo vasiri kufara nawo.
Nhasi kudare reHigh Court Justice Mafosire warasa nyaya yainga yaendeswa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kumatadai biti wakamirira vagari vekuchilonga kuchiredzi vanga vari kuda kuti hurumende imiswe kudisatore minda yavo yaurida kuita zvekurima zvai irrigation. Danho richatotorwa chete nekuti patanga tiri kudare wabita wana kufara neizvozvo pavataura nemaclients avo vagari kuchilonga vasikaura naizvozvo. Saka vari kutarisa mutongo wapiwa naJustice Mafosire kuti vaone kuti gwara rekuzotora pamberi nderipi.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vati zvinosuwisa senyika kuti zvipfuyo zvinokosheswa kudarika vanhu.
Zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achida kutora minda iri kugara vanhu ichipa kumombe kuti parimwe huswa hwokupa mombe. Zvinhu zvakadaro kana matare mhosva idzimhosva achiti hapana chinenge chakanganisika. Then zvinotaura kuti as a country tarasika zvakanyanya. Nekuti kodzero dzevanhu dzinotanga paivhu.
Asi mukurasa chikumbiro chevagari ava vamafusiro vati hurumende ndiyo inoziva zvainoda kuita nenzvimbo dzakagara vanhu ava uye nekuchinja mitemo. Vati pari zvino hurumende ine kodzero yekubvisa vanhu ava panzvimbo dzavagere. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1379 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 5092. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe kana kuti 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4,147,992. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 3,161,795. Vakabayiwa nhomba yetatu nezuro vanosvika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 1,051. Uwandu hwevanhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti tigotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. vanochengetedza runyararo muSudan vakanda zvombo zvehutsi hunokachidza senzira yekumisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira munyika iyi zvichiti zvinoda kuti utongi hwenyika iyi huiswe kujekerere. Kuratidzira uku kuri kuitika muSudan zvichitevera kubvuta masimba kwakaitwa nemauto gore rapera. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti mhando itsva yeutachiwana hwecoronavhairasi yakatanga kuziviswa neFrance hachisi chinhu chekuti vanhu vanganyanya kushushikana nacho pari zvino. Mhando iyi yakatanga kuzivikanwa mwedzi wapera zvichitevera kubatwa kwemunhu aine utachiwana uhu anonzi akanga ashanyira Africa. Sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu makuru muzanu PF dzakaitwa svondo rapera dzinonzi nevamwe dzaunza kusawirirana kukuru mubato iri, vamwe vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi vamwewo vanoti sarudzo idzi dzakafambiswa negwara rebato iri regutsa ruzhinji. Izvi zvinotevera kunyunyuta kwakanyanya kwedzimwe nhengo dzezanu PF dzichiti sarudzo idzi dzakabirwa uye dzaive dzizere nechikiribidi mune mamwe matunhu. Asi nezuro politibiro yezanu PF yakatambira zvakabuda musarudzo idzi kunyanga hazvo paine vamwe vainyunyuta vachida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe mune mamwe matunhu. Kunyanga hazvo politibiro yakatambira zvakabuda musarudzo idzi, mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vakatoudzawo musangano uyu kuti vakanga vasiri kufara nechikiribidi chinonzi chakaitwa matunhu aya, kunyanga hazvo vakakurudzira kuti vakakundwa vatambire zvakabuda musarudzo idzi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nevebato rinopikisa reMDC Alliance vanoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muzanu PF uku mucherechedzo wemafambisirwo anoitwa sarudzo munyika kunyanga hazvo dzichitungamirwa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezanu PF Dr Masimba Mavaza vari kuBritain pamwe nasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nemafambisirwo akaitwa sarudzo mubato ravo.
Chekutanga ndechekuti pese panoitwa sarudzo panenge pane vanhu vazhinji vanenge vachitsigira munhu wavo. Saka vanhu vanenge vasina kubudirira musarudzo vanowana kakunyunyuta nekukuhunika nekugumbuka kukuru kunoitika kunokonzerwa nekuti chibiso nevavariro yenge rekuti mumwe wavo abudirire. Asi hazvizoitika saizvozvo. Asi chatinotarisa ndechekuti kana tichinge tabva mukushatirwa hasha dzapera chii chinozoitika. Ndopanoratidza kupatikati tarumuka kubva mumbimbindoga tapinda muyama yatinoti pachiri kudhemokrasi yatinobvuma kutambira. Kana tikakundwa tinokundwa tichifara, kana tikakunda tinokunda tisingasvotesani. Ndo zvinoita zanu PF.
Vadzokora, munoti nezvanga zvichiitika muzanu PF pamusoro pesarudzo kusvikira politibiro yazotambira zvakabuda musarudzo idzi, tichinzwa yedu kuti kune vakawanda vanga vachinyunyuta.
Aiwa, ndozvinoita kana ngoma kakuda kudambuka panoitika zvakadai. Zanu PF mune nyonga-nyonga, musangano wenyonga-nyonga, vari kurovana, vari kuirana ikoko. Saka nyaya yekubirwa kwesarudzo haisi itsva, ndo mugariro wezanu PF, ndo zvavanoita chero kumageneral elections. Zviri kunyatsobuda pachena kune vana vese veZimbabwe kuti paya panenge pachitaura vanhu kuti vanhu vari kubirira. Emerson Mnangagwa akabirira sarudzo pesa pakubva 2000 hapana pavakambohwina zvinoonekwa, kubirira chete. Kubirira kuya kwakuonekwa zvino, vana vese veZimbabwe, nyika yese iri kutozviona kuti vanhu ava ndivo shasha dzekubirira sarudzo.
Dr Mavaza, pindura itinzwe.
Vadzokora vanoremerwa nepfungwa dzavo kazhinji, asi chokwadi chekuti sarudzo yezanu PF haisi sarudzo yenyika. Zvabuda muzanu PF hazvireflekte zvinobuda munyika, nekuti kana iye sarudzo yakuitwa yenyika inenge ichiongororwa nevanonzi vezeki vasiri vezanu PF. Zanu PF pasarudzo yavakaita internal elections taizviongorora tega mumasarudzo edu isi internal. Saka zvazvinoratidza kuti hapana kunyunyuta kunyanya kuti vanyauti kana irwa sarudzo kununuta kuripo ndiko kuti chete kunovaida haana kubudirira ende vachaona vadzokora kuti mazuva maviri ari kupera tichanga tabatana sezvatakurudzirwa nemutungamiriri wenyika mutungamiriri wesangano kuti tibatane pamwe chete ehe mukusarudza ndoinonzi dhemokrasi yacho hatingabudirire tese
vadzokora hanzi sarudzo dzezanupf dzakasiyana nesarudzo dzenyika munoti
ndokutozungaira kwacho kwemusukuru wangu anouya apana achitituka asi haatozivi kuti zviri kuitika mukanzvimbo kadiki kenyika zvinoratidza zvinoitika munyika yese kusafara kuri kuitika muzanupf kuri kutoratidza kusafara kuri kuita nyika yese kusafara kuri kuita maall veterans ari involved panyaya idzodzi vakatsamwa zvisingaite maivaona musi unoyu vachichemera kuti mari yavari kupiwa haisi kukwana ndo zviri kungoita nyika yese izvozvo muzanupf macho hamuna mufaro ndosaka muri kuona chero idzo sarudzo idzodzi dziri kungoita zhowe zhowe chokwadi tiri kutochiona kana tati sarudzo dzabirwa munhu wese ngatipindei mumugwagwa tidefende vhoti yedu ndo zviri kuitika kuzanupf kubira kwavari kuita kwavari kuitirana vega kuzanu ndokwavanoita zvakare kana vapinda kunyika uku vanenge vachingobira chete
Dr. Mavaza hanzi zanupf ndiyo hurumende saka zvainoita ndo mucherechedzo wehurumende pindurai tinzwi
ini ndiri kuti sarudzo yezanupf hairatidzi sarudzo yenyika zanupf nemasarudziro ayo akatosiyana nemasarudziro econstitution yezimbabwe chepiri maovheterenzi avari kutaura aipopotera mari haabhadharwe nezanupf anobhadharwa nehurumende yezimbabwe zvakatosiyana zvatova zvinhu zviri zvatosiyana izvozvo masivil servants ari kuti havana mari haibve kuzanupf
vadzokora petai chirongwa tinzwe munotii nezvataurwa nadr mavaza
dai vabva vangoenderera mberi vachitaura kuti zanupf nehurumende yacho iyoyo inotungamirwa nezanupf ndo vanotungamirira sarudzo muzimbabwe kana vasingakwanise kutungamirira sarudzo dzavo muchiita nyonganyonga musarudzo dzavo vachipedza svondo vasina kutaura mari dzavo obva watoziva kuti mune nyonganyonga nyika dzinenge dziine mamirions nemamirions anenge avhota dzinoverenga mari dzavo musi iwoyo mangwana acho motofuma mane mari dzavo
avanga vari sachigaro vemdc alliance mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari parunare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanupf dr masimba mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7
vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6170 ne7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave
Women's Roundtable na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi pamwe nezvavari kusangana nazvo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzemabielections nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzoziya zvakaitika muwashington dc gore rapera vagari vekuchilonga vanorasirwa nedare chikumbiro chavo chekuti hurumende isavabvisa munzvimbo dzavagere tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngalambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 6 zivandlela 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokuvalela ama by-election ngenxa yokuthi izalo yayilokusesaba khathesi sebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bamele ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisozi bancede ngalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ubana ukhetho olwama-by-elections luzaqhutshwa kwinyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBhalako zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamasalameda ezimayini kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elapha kwakhona phana.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngombhuqazwe kwe-Gugurahund eBhalako elibikwa lifunyenwe lidiliziwe nokuphoselwa okudubukayo izolo busisa ngabantu abangaziwayo. Sokwedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe kweZimbabwe athi aselungile ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olukhangelele ukwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Lokhu kungemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa yasengelanga lokuba lolu khetho lwenziwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa esebenzisa umthetho owe-Statutory Instrument 2 of 2022 wazise ukuba umhlaka 26 Mbimbitho 2022 kulapho kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edayela ephalamende lawekhansili alikhulu lamashumi amathathu 130. Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingaselabantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingeza bebandla le-MDC Alliance ePhalamende la kuma council abaxoxwa iMDCT ekhokhela ngumnumzana Douglas Monzora yona eyaphiwa imvumo ukwenza njalo ngumthethandaba waphezulu owe Supreme Court ngomnyaka ka 2020. Amabandla ezombusazwe amukele ngenjabulo lombiko okhetho. Umnumzana Felix Mafa umsekeli wesikhulume seMDC Alliance uthi ibandla lakhe lizaveza ukuba yilo elithandwa abantu.
Thina beMDC Alliance sizimisele ukuthi iconstitution yeZimbabwe ilandelwe lemithetho yeelections ibe khona. Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalela ama by-elections ngenxa yokuthi izalo yayilokusesaba khathesi sebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bamele ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisozi bancede ngalutho.
AbeMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora labo bathi bayathokoza ngokubeka kwelanga leli. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leli uchazisa ngalokhu.
Ibandla leMDCT liyakwamukela ukwethulwa kwamalanga okumele kwenziwa ngayo ukhetho lokugcwalisa labo abakhitshwa eParliament abanye ababhubhayo. libandla elikhulu ke MDCT elivele nje lihlala lilabantu abaningi abangathunywa ngabantu ukuthi bayofeza izidingo zabantu lokumelela abantu eParliament. Ngakho kuyinto enhle ukuthi siqala lumnyaka sizahle sigqibe leyo ndima.
Okugcizelelwe ngowaye ngummeli webhinga edale eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda
okuthi ukuthi lokhu okwenziwe kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu siyakwenza khathesi. Isizathu ukuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall lawa eqalisile. Ngakho khathesi isikhathi sokubana abantu bephichiza. So ngenxa yalokho ke ye siyangena kuma-election njengebandla asoze sayekela ngoba asingeke sayekela ngoba le yinto yabantu.
I-ZANU PF ithi izanqoba kulolu khetho ngoba isebenze kakhulu kumnyaka emine selokho kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchasiswe ngumnumzana Munashe Mdudza omela abatsha kubandla leli koBulawayo.
I-ZANU PF libandla labantu ama-by-elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe ingxaba ngxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So izani PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yini ibila ama MP lama councilor khona uzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo uZulu yakunanzelela khona lokho. So hayi sinethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi njengohulumende kwaComrade Emmerson Mnangagwa. Imigwaqo yalungiswa, amadamu ayakhwa.
Embikweni munye okwazisa ngelanga lokhetho umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga elikamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolu khetho edale le nomination court. Lolu khetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lwama-by-elections lolu alusoze lwanceda kangako ukuguqula umumo weselizweni okwamanje, kodwa impumela yalo izatshengisa isimo sosekelo lwamabandla ezombusazwe elizweni lapho ilungiselela ukhetho olukhulu lwelizwe luka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi eBhalakwe libikwa lifunyene lidiliziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolo kusisa ngabantu abangaziwayo. Lokhu kwamukele ngokuthukuthela okukhulu liningi labantu beMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilitshe lesikhumbuzo elakhiwe ngomnyaka odluleyo ngabehlanganiso ye-ibhetshi likaZulu bemanyene labantu bemangweni weBhalakwe libikwa lifunyenwe libhidliziwe izolo kunakekelwa ukuba lingabe liphoselwe okudubukayo. UMabhalane jikelele we-ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBhalakwe zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamatalameda ezimayini, kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elafakwa khona phana, okuyikuthi lami kusasa sokuza ukuthi labanye bami sivukele siye khona lesiyekhanyela.
Isikhulumi se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirodza uyasisola lesi sehlakalo.
Lokho vele yinto engasimangalisiyo, sibuswa yibo labo abantu ababe yibo ababe kokhela amabutho ombhuqazwe, yibo futhi abantu ababe hlasela abantu besindebele neTanzania singakatholi uzibuse lapha eZimbabwe. So lokho ukubhonjwa okwelitshe akusimangalisi, vele yikho ukutshengisa ukuthi sikhokhelwa yibo nalabo abantu abalenhliziyo ezimbi.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye usone kakhulu okwenzakeleyo, ethi senziwa ngabantu abangafuni ukuthula emandebeleni. Mathema laye usole lesi sehlakalo ethi lesi senzo sepha umlomo kamongameli. Lukhulu wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ubengakezwa ngalesi sehlakalo kuthi inkokheli zomdabu ezibalisa uChief Mtshana Khumalo, uChief Nyanga Zonke lezinye labo bethi bebengakatholi umbiko ngalolu daba. Amapholisa aweMathebeleland South bathi udaba lokudilizwa kwelitshe sebelutholile bazaluphenya, njalo lumangalwe ngaphansi kwenombolo ezithi 454-2320 RRB lamuhla, buye lokhe bengakatholi umkhondo walabo abadiliza amanye endaweni efanayo. So ngokwesithathu kudilizwa amatshe ezikhumbuzo zeGugground eBalagwe kungatholakali umkhondo wabadilizayo osekuchiye iningi likhathazekile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nguAnastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Inani lasebehloliwe batholakala begciwane leli elizweni jikelele lokhe lolubhubhane loqhamukayo ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 219,057. Asebelatshwe basila kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili, 189,713. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu, 5,092. Sokwedlule umnyaka wonke abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edale Congress lapho abangena khona ngodlame besithi ukhetho lwalungaqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kukhanya kwalulaza isimo sokuqhutshwa kokhetho eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukungena ngenkani eCapitol Hill kwabalandeli bakaTrump mhla ka-6 Zibandlela walandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe besithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. UTrump wethula umbiko lo ngosuku lolu.
We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on.
Sisuka lapha sizahamba eCapitol Hill, ngizabe ngilani sonke isikhathi. Sachayela izandla abanye babo, kodwa abanye sabe sibahoza kakhulu. Kasoze sitole umbuso wetu nxa sibuthakathaka.
You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Uhulumende kamongameli Joseph Biden uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala nyakenye njengoba uTrump ukukhanya waqamba amanga esithi uqilwe libandla lamademocrats njalo uqhubekela phambili etshela abalandeli bakhe amangala. UBiden namhla utshele uZulu ekudalele Congress ukuba kubi kakhulu okwenziwa nguTrump.
For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never, never happens again. The former president was preemptively sowing doubt about the election results.
Why umongameli wayefuna ukuvimba ukuba kuqhutshelwane umbuso? Why umongameli waqala kudala ukwenza wonke lokhu ekhuluma amanga sonke isikhathi?
He built his lie over months. Wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth.
UBiden uthi uTrump wazihlalela eWhite House ebona kuhlaselwa idalele Congress.
What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House.
Waye umongameli wazihlalela okwesikhathi eside engayenzi lutho ngenzanga lutho ngithola kancane.
Watching it all on television and doing nothing.
Uphinde wathi kwenziwa ubuchapha obumangalisayo mhlaka 6 zibandlela.
He's not just a former president, he's a defeated former president.
Wakhitshwa ngevoti esikhundleni wehluleka ukuveza ukuba waqhilwa njani.
The former president failed to make his case.
Unkosikazi Kamala Harris umsekeli wakhe uthi kwaphose konakala elizweni leli ngosuku lolu.
But the extremists who roamed these halls targeted was not only the lives of elected leaders. What they sought to degrade and destroy was not only a building, hallowed as it is.
Esakubonayo ukuthi izidlova lezi zazingangeni eCapital Hill kuphela. Zazifuna ukubhidliza umbuso wakwelemelika owakhiwa ngabantu kusukela kudala bazama ngamandla wonke ukuvikela.
That generations of Americans have marched, picketed, and shed blood to establish and defend.
Kodwa uSenator Mitch McConnell wakwelemelika uthi okwenziwa ngamademokrasi kuyamangalisa ngoba bafuna ukuthi basebenzise usuku lolu ukwenzela ukuthi babuse okungapheliyo. Uthi konke konoku abakwenzayo kuveza ukuba bathanda ukubusa. Kwabhubha amapholisa ambalwa kulandela isehlakalo lesi edale leCongress, kwabotshwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725 labo ababetshengisela njalo bephidlisa isakhiwo lesi. Abanye babo sebagwetshwa yimthethondaba kube labanye njalo abamelele ukuthoniswa amacala athiyeneyo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuyethusa kwenzakala mhlaka 6 zibandlela njalo akwaziwa ukuba kuza kwenzakala kukhetho olulandelayo kumbe haji kwele Melika. Kule komiti kona manje ephenya okwenziwa nguTrump labalandeli bakhe. Kulabanye abalandeli bakaTrump abangafuni ukwethula ikulela ikomiti le. Ubufakazi ngesehlakalo lesi
abaningi bangkhona abangabasekeli baka Donald Trump bala ukubuya ku committee leyi. So ukwala lokhu kubi kakhulu ngoba nxa besala so batshengise ukuthi bayadelela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabanginare ingcwethi ezimeleyo.
Abaningi bangkhona ukukhanya balokhu bekholelwa indaba kaTrump ukuthi hayi yena kodwa wawina i-election.
Umnumzana Evidlela Ncube ugcizelela esithi
nxa ngabe iCongress kumbe iParliamente noma ngayaliphi ilizwe ingasakwazi ukuthi ikhangele lokho okwenziwa nguPresident lala abasebenza labo, kutsho khona ukuthi kuyabe sekulontando kayiphikiswa esihlalweni.
UTrump kubikwa ukuba ufisa ukungena kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024 loba kulabanye abakubandle lakhe lama-Republicans abathi lokhu kuzalulaza ukubuswa kwelizwe leMelika. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland, ngingokhiphi Stube.
Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela owenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ilanga lapho ukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngalo elizweni ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho, amabandla ezombusazwe asehle aqala amalungiselelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Ambrose Svindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions ngalolu daba. Usibindi usungula lingxoxo.
Well, eqinisweni indaba yama-by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le. Bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esingathina ngaba abafelayo ama-irrevenue abama-representatives ngenxa yokuthi bevube le monaka liyenza ama-recalls ayenzakala abantu bese bengafelanga ndaba bamelayo. So ke abantu bebevele bemele lolo suku. Yebo kambe kungaba le ngxaki ze-COVID landani, kodwa ke abantu ngibona ukuthi kube lama-by election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu okufanele babamele abafunayo, hatshi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo. So abantu bazimisele i-by election bekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo. Njengengcwethi yecubungula ezombusazwe, ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetho?
Ngombono wami ngibona zani ngivumelana lobaba uSpindi. Ukhetho lwama-by elections lalumele libe khona last year kusesele isikhathi, kwanxa sikhayela ekhathesi sokuseka umnyaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So bona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona, kodwa bona zani kule nkangelelo kakhulu ku-ruling party ukuthi bakhangele ukuthi bekhangele ukuthi abantu lokhu basaphoba ongakanani. Nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections, kodwa aqakathekile sibili. Mina ngikhona nanje ngokuphuza kwangikhona ukuthi kube seke abantu laba bazaseva nje less than a year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa kuqakathekile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele ephalamende lakukhawuseni. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Sibindi, kungaba le ngxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandzelela olabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi-voters roll. Ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lohlupho lezithupha, and kade singakhangela ama-office ezithupha ngale alo hlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imitshini ifile, bathathe njani abantu abangu-40 ngelanga. So ke idwendwe sokuthi abantu abafuna izithupha baningi kunjalo ukuthi ukuthi sila abantu abathile abazehluleke ukubana bangene ekhethweni ngenxa yalokho. Kodwa-ke well, okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID sayo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela efanele baziphathe ngayo ama-protocols alo e-COVID, ukwenzela ukuthi ngasiya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanekani i-COVID, kodwa impilo ingani iqhubeke siya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke, but njalo ngivumela lo Nkomo futhi intilo engxenye i-by election le kulokhona leyo ukuthi yafuza kodwa isilethwa kathesi. Ngivumela la ukuthi phosowezilethe kathesi izantiyo siyayazi ngabona ifuna ukudinga ukuthi kambe isupport ngisalayo yini. Kwangona kwenza referendum bona laba abakwenza kathesi ukuthi babe babona kambe siyisimo bani, kwenza ukuthi babe kuya ku-2023 sebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti. Kwangona kwenza referendum bona ngathi yinjongo yokuthi why belethela ama-election ngalesi sikhathi sokuselenje i-1 year, kodwa ama-election acathe mhlawumbe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo. Siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Yeah, lokhu sokwakhulunywa nje iminyaka leminingi siyadlula nxa sikhangela ukhetho luka-2018, ukhetho luka-2013, ukhetho mbinketho ezimbili zika-2008 siya ku-2005-2000, ubana ama-political parties ezombusazwe ezombangazwe eziku-opposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba ubana bekhankase kuhle. Abaphiwa ithuba nxa sikhangela kumidiya lapho, ukuthi abaphiwa ithuba ukubana labo besakazwe ku-state media, ku-ZBC, ama-radio and so forth. Njalo bakhale lokuthi abathole ithuba njabo lokukhankasa kankasa maska ngilinda bazama kadesu kule COVID nje kunzima ukuthi bebe kankasa kodwa I ruling party yona iyabile ikati lama primary elections last week kade bevunyelwe ukuthi bekankasa bebaningi in the hundreds bezinkulungwane so into yakudala nje emelinge noma election reforms ubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afana nayo ubana zikankase nanxasikhangela kwezomsakazwe kakhulu ezomsakazwe zikahulumende kuqakathekile iconstitution njalo yakhuluma khona lokho ubana wonke amaphathi abe la mathuba afana nayo so kuliqiniso khona lokho ubana inhlanganiso zombusazwe azila mathuba afana nayo sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho ukuthi andibegijini abanye vele sebeqalisile ukujima abanye sebezaqeda abanye vele abanazicathulo zakhona zokugijima
sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho
hayi udlame amboni mbona azani ukuzasebenza nje nakhona lokho kwezimali yokuthenga abantu ngokudla ngendlela ezijiyeneyo but udlame sibili okwakhathesi angiboni ngoba le ruling party layizama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani isakusebenzisa lokho ngokhetho lwa next day so okwakhathesi amboni ukuza kwalo dlame kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani mbona kungasebenza sibili okwakhathesi sokuqalile vele khona
yes siyabonga ungasigqibela lingxoxo mnumzana sibini
esingakutsho yikuthi ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali bezimbabwe ukuthi xa singena kule indaba by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula singaxatshaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti asibeni ngabantu abaphucukileyo sivume ukuthi lo ozanqoba unqobile lo laye okwehlile uzazama kwisikhathi esilandelayo bese sicela kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabi losindo kungabi lodlame abantu nxa bekhankasa bakhankasa ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu kungabi lokulimala kwempahla kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu leso yisisicelo esisilethayo kuma-political parties
lo bekungumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe belosithandekile emhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise ukubana ukhetho olwamabhayi elections luzaqhutshwa kunyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho. Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumbuqazwe weGugurawundi eBalagwe libikwa lifunyenwe lidiliziwe ngokuphoselwa udubukayo izolokusisa ngabantu abangaziwayo. So wedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli weleMelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah nisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.